mutauriri weWFP munyika Muzare Clay Neville vati chirongwa ichakaparurwa mushure mekuona kuti vamwe vagari vemadhorobha vari kuyaura nenzara nekuda kwekushayikwa kwemari yechikafu zvichikonzerwa nemamiriro asina kunaka eupfumi hwenyika uye zvichiwedzerwa nedenda recovid-19 Muzare Neville vati pasi pechirongwa ichi munhu wega wega mumhuri anopuhwa mari inosvika $12 emari yekuamerica asi iri pakadhi rinozonotengeswa muzvitoro zvakasarudzwa nesangano ravo
We are currently delivering to 327,000 people across Zimbabwe living in urban domains who are really...
Tirikubatsira vanhu vanofura zviuru mazana matatu munyika yese vanogara madhorobha vari kunetseka nenyaya dzenzara upfumi hwenyika pamwe necovid-19 yakapinda munyika muna March izvi zvakakanganisa kurarama kwevanhu nekuwana chikafu patafura saka chirongwa chiri kubatsira chaizvo tiri kutarisira kuwedzera vanhu kuti vasvike miriyoni gore rinouya asi tinoda rubatsiro kubva kune masangano ekunze
Amai Janet Mukwendi vemumusha wemucheke muward 1 vanoti chirongwa ichi chakauya panguva yakanaka sezvo vakange vave kushaya chikubata apo mabasa avo akavharwa necovid-19
Ya indola ngo kunyaya kutenda chirongwa cheworld food program chatikauya chikuburukidza tiri mukorona tanga tiri vanhu vanga vakaomerwa zvekuti taikwanisa kutorara dzimwe nguva nenzara nekuda kwekuti chero waenda kunext door kana kuhama kundoti ndokumupira waigona kutobva kuchitoto wanyimwa but iye astori nawo nokuti vanhu vazhinji vanga vakangovharigwa mudzimba pakusina kana kuti torarama sei takatoda kunyanya kutenda zvikuru sei kuti takagona kubatsirika pachikafu tairarama kuburukidza nokundohodhahodhawo zvemusika tichitengesa-tengesa saka tanga tisisachakwanisi kuzviita kuburukidza zvokuti tanga tichitokwanisa kutonzi hamusi kufambwa kutombofamba saka pakauya chirongwa ichi takatotenda mwari tikati maita henyu mwari matirangarira tava kukwanisawo kuwana chikafu
mhuri dzine vanhu vanosvika 10 dzinowana mari inopfuura $100 ekuamerica izvo zviri kuita kuti vawane raramo yakanaka sezvo vachitenga chikafu chakawanda kutopfuura vashandi vehurumende vamoses chitombo vakaremara uye vane vana vapfumbamwe nemudzimai ndevamwe vari kuwana mari inopfuura zana vachiti chirongwa ichi chakavabudisa munzara
isusu fanika sezvo vanhu vakaremara kazhinji hatiwanzi kuwana mabasa vazhinji vedu havasiri formally employed saka taitova vanhu vaitotengesera mumastreet saka nenyaya yekuti covid-19 payakaita chip in basa redu isu rataita rekuzvishandira kuzvitengesera mimigwagwa kana kuti mutauni rakanga rakablokewa nekuda kwomutemo wecovid-19 welockdown but fortunately care yakanga yatova neprogiramu yemacash transfer saka taingototiwo kana mari yako yapinda waibva wabudawo mumba unotaridzawo mumapurisa akanga ari paroadblock kuti inda mari yange yenhingiri yeWFP yapinda vokumbira kundotengera vana vangu chikafu vaikubvumirawo bvoenda
vagari ava vanopuwa mari iyi mwedzi wega woga bvoenda kuzvitoro zvakafanana neok tsungai supermarket pamwe chete nemsf inowanika kunzvimbo dzeveruzhinji uko vanoenda nemakadhi avo ekutengesa chikafu vamwe vanoti nenyaya yekushayika kwechikafu vana vavo vakanga vasaende kuchikoro asi iko zvinovava kuenda kubudikidza nechirongwa ichi amai Rhoda Chinyasa vanoti chikafu chavatenga nhasi chakawanda zvekuti mhuri yavo yakudya ichiguta kupfuura zvavaita kare
zvinondibatsira zvakanyanyisa ndatenga 30 kg dzehupfu dzanda ndisingakwanisa ndikatenga ma2 kg angu anokwana kuita 3 eflower zvichireva izvo kuti ndo 6 kg dzeflower nema2 kg erice 4 mabha angu ekuwacha 4 dzokugeza 6 namafuta evazukuru necooking oil ndatenga zvitatu zvema2 liters kudhukurwerwe purogiramu iyoyi dai anga isiya mhero kuti vamwe vaingozoti wanawo tafira mumba nezara anga pasina kana matayotanga
vamwe vari kuitawo mari ndevezvitoro mutevedzeri wemukuru webasa muchitoro chemsf amai Chedza Mike vanoti chirongwa ichi chiri kuvabatsira zvikuru
kubva zva tikatanga kuva nechirongwa ichi maexpenses edarika increase tinogona kuona matakings kusvaka kumamore than kana 10,000 USD tinokondibvisa uye pachipinda isu tino benefit kwavari but isu in return tinoasisa nokuvaperekedza nechimura chedu chimotabike tinoperekedza macustomers kudzimba dzavo
bhizimisi renyu rikufamba chaizvo
ririkutofamba chaizvo tinotenda ipapo tiritofamba
zvare nebva vati kunze kwekubatsira mhuri zviuru gumi mudhorobha remasvingo vanosangana nedambudziko roshayikwa kwechikafu. Sangano ravo riri kubatsira mhuri dzinosvika zviuru mazana matatu emadhora akasiyana siyana munyika yose. Ndakamira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Mutimba.